Vanhu vangangosvika zana vakaungana muPretoria vachirangarira mabasa akaitwa navatsvangirai munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekodzero dzavanhu. Vatsvangirai vakarumbidzwa semunhu aive akashinga ane rudo uye anoremekedza muonero wakasiyana-siyana. Vachitaura pamusangano uyu, murwiri wekodzero dzavanhukadzi amai Priscilla Misiya Irandwi Mushonga vakati kunyange hazvo vakange vasingawirirani mune zvimwe zvinhu navatsvangirai muchakabvu munhu aive neremekedzo uye vakadzidza zvakawanda kubva kuna vatsvangirai.
Chokutanga kungotenda kuti gungano rinoratipa nguva yekuti tive tinotaura nezvamodzi mutsvangirai. Hatina kunyatsowana nguva yekuti tinatsokuchema, tinatsofunga chaizvo chaizvo kuti murume uyu akaitei zviri muupenyu. Taedza kudzokera shure kuti tiongorore kuti akabvepi. Tikabata-bata nyaya yekuti uyu munhu akanga abva munyaya dzevashanyi. Zvino nyaya yekurwadza ndezvekuti inhoroondo isisanyaya yekutaurwa nezvazvo. Vazhinji vakutaura nezvamodzi mutsvangirai havazivi vakatanga naye panyaya dzevashanyi. Tikabata-bata zvakare nyaya dzekuti munhu akasimudzira nyaya yeZimbabwe. Zimbabwe haina mbodzira yakurukurwa nenzira yakakurukurwa kurwanaye panguva yamogeni tsvangirai. Vazhinji vedu takafamba naye tichinoona vakuru vakuru venyika vanana Tony Blair, vanana Gordon Brown, vanana Obama, vanana Angela Merkel. Zvinova zvisingambobvira zvaitika kune mumwe munhu anga ari mutungamiri weopposition. Saka zvinongoratidza ukuru hwakaita munhu hongu munhu wese anokanganisa. Asi chimwe chihombe chaanga ainacho ndechekuti haazi munhu wekuti anga achiti akakanganisirana newe, haana hurukuro yaanozoita newe.
Amai Misi Hairambi Mushonga vakati kusawirirana pakati penhengo dzeMDCT inotungamirirwa namuzare Tokozani Kupe neMDCT inotungamirirwa nava Nelson Chamisa kuchagadziriswa mushure mesarudzo.
Chikuru ndechekuti vamwe vedu tataurirana kuti kana maelections apera vaka vanoziva nhoroondo kwatakatangira vanofanira kutisangane zvakare. Hazvina mhosva kuti uri kupi iyezvino.
Mutauriri wavachamisa vankululeko Sibanda vakarumbidzawo vatsvangirai nekudoma kwavo vachichamisa semumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT. VaSibanda vakati vatsvangirai vakaona kuti vachamisa munhu ane ruzivo kwete munyaya dzezvematongerwo enyika chete asi nemunyaya dzakasiyana-siyana.
Dr. Richard Morgan Tsvangirai vanga vari munhu aida nyika uye President Nelson Chamisa ndivo vanenge vakasarudzwa kana vakadzidziswa navatsvangirai kuti aiwa mozotora vanhu ava, mozotora pati inomoenda nayo mberi nokuti nyika inoda kubudirira. Tinodaro nekuti tinotarisa kuti vaPresident Chamisa vane chii chaicho chaicho chinoita kuti vave ndivo vakakodzera kuendera mberi nelegacy yavaPresident MT. VaPresident MT vakazviziva kuti nyika yedu inoda munhu anoziva kumhanya-mhanya, anoziva zvetechnology, munhu ane hungwaro.
Muumiriri weMDCT South Africa vaAmos Moyo vakatiwo chirongwa chekurangarira vatsvangirai chichazenge chichiitwa gore rega rega.
Mokeme was another father of Zimbabwe anga achirespektwa nemunhu wese.
Chirongwa chekurangarira vatsvangirai chakatsigirwa nemuzinda weNorway muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.